Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu, 3 Nyamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Solution inofanira kuita neti muZimbabwe munofanira kuita sarudzo patsva. Sarudzo izvozvo hadzingaiti neZimbabwe Electoral Commission nekuti yakafoira payanga ichifanira kuita igadzirise. Saka zvinofanira kuita, kunofanira kuita sarudzo dziri free, fair, credible kuti Zimbabwe idzoke kuva neutungamiri unobva kuvanhu.
Bato Residents Coalition for Change rinokurudzira kuti munyika muite sarudzo itsva dzichikokerwa neSADC neAfrican Union.
Pachitofanira kugadzirisa kuzekuko and also kuvaka culture yekuita maelection anodadisa, anoyevisa muAfrica. Vanofanira kutarisa kuti ine maelection akachena sekuZimbabwe. Not every election is disputed ine mutauro. No, pane chichemo changu, I think.
Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatambisa mukana wekubatanidza nyika pavakaita mutungamiri wenyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvoita maonero akasiyana maererano nesarudzo dzakaitwa svondo rapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Residents Coalition for Change rinoti munyika munofanirwa kuitwa sarudzo itsva uye dzakachena dzichikokerwa neSADC neAfrican Union. Asi bato reZANUPF rinoti izvi zviroto. Rudendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare, mutevedzeri wemutauriri webato retupusi uye vakakunda musarudzo dzedare reparamende kupelanda vachabalala kubulawayo vaGift Osalo Siziva vati sarudzo dzinofanirwa kuitwa patsva.
Solution inofanira kuita neti muZimbabwe munofanira kuita sarudzo patsva. Sarudzo izvozvo hadzingaiti neZimbabwe Electoral Commission nekuti yakafoira payanga ichifanira kuita igadzirise. Saka zvinofanira kuita, kunofanira kuita sarudzo dziri free, fair, credible kuti Zimbabwe idzoke kuva neutungamiri unobva kuvanhu.
Vasisi vavati nekuda kwekuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakakundikana kuita sarudzo dzejekerere, zvakakosha kuti sarudzo idzi dzitungamirirwe nevanhu vasingafambe nedivi rimwe kunge gakanje.
Vazhinji vanotibatsira, tataura kuti maplayers domestically, regionally and internationally varipo shamani. Kuno muZimbabwe mune machurch, mune mapolitical players, mune civil society, kune vanhu vese nemapolitical parties ese akasiyana. Muregion muna ana SADC, muregion mune observer missions, mune maregional players. Again kune macontinental players like the African Union nemamo mapoti dzakasiyana, vana European Union nana United Nations.
Asi vakasanobata chigaro chemukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANUPF vafarai marapira vati bato reTPC rakakundwa zviri pachena.
Kuti pakaitwa maelection vanhu vakavhota vakasarudza kwavanoda. Kungomuka uchingounganidza vanhu uchingoti ndazviramba ndazviramba haziiti kuti election inonziri disputed. Election inonziri disputed ielection inoburitswa umboo hwekuti isu hatiswirirana nezvabuda musarudzo zviri kunzi zvabuda nekuda kwechikonzero chakati nechakati nechakati nechakati. Zvikonzero zvoburitswa pane umboo kana ingori kungori kutaura kusina kana umboo umwe chete ndo ratinoti ruzha. Saka pari zvino muZimbabwe isu takazvitarisa seZANUPF hamuna dispute, mune bato riri kungoita ruzha.
Vachibvunzwa pfungwa dzavo mushure memashoko ataurwa neTPC, mutauriri wesangano rinomirira vadzidzi rezinasu Valenon T. Mazuru vati sevadzidzi vanoona sekuti bato reTPC rinofanirwa kuva nematanho mamwe asi rekungotaura neSADC neAfrica Union.
Tinovimba kuti vebato reTPC rinotungamirwa naNelson Chamisa vane zvakakwana kunge vachitora danho iri risingangorerekere kungogara pasi neveSADC neveEU chete. Tinoziva kuti ZANUPF yagara inongoita zvekumbunyikidza asi panguva dzakadai isu kana vakakwanisa kunge vachienda kuhondo isusu vose vechidiki vinguva ino kuti tisunungure Zimbabwe tichaita zvose zvichada kuti zviitwe sevadzidzisi vechidiki kuti tisunungure nyika yeZimbabwe
asi mutevedzeri wasachigaro veSEC vaRodney Kiwa vakaudza vatori venhau kuti commission yavo yakabata basa nemazvo zvisinei nezviminga mupinyu zvakadai sekunonoka kwemapepa ekuvhotera kwakaitwa muHarare Bulawayo neManicaland bato reTPC harina kupindurawo vatori venhau kuti vachaenda here kumatare kunonyunyuta nesarudzo dzavari kuti hadzizadzikise zvinotarwa nebumbiro remutemo yenyika mutemo wesarudzo pamwe nemitemo yedunhu reSADC neimwewo mubato iri munonza muna kuwirirana pagwara rekutora sezvo pasina chivimbo nematare emunyika vasizi vavaramba kutaurawo kuti nhengo dzeNational Assembly dzebato ravo dzakakunda dzichatora here zvigaro izvi Zeki yakazivisa kuti vaEmerson Mnangagwa veZANU-PF ndivo vaiva kunda musarudzo yemutungamiriri wenyika sarudzo dzemuZimbabwe dziri kushorwa zvikuru neSADC African Union COMESA European Union Commonwealth hurumende yeAmerica nedzimwe asi kunyange sarudzo idzi dziri kunza dzina kufamba zvakanaka vamwe vatungamiri venyika vakaita savaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa mutungamiri weNamibia vaHerd Godfrey Geingob nemutungamiri weTanzania vaSamia Suluhu Hassan vatokorokotedza vaMnangagwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Umwe anoongorora zvematongero enyika anoti sarudzo dzemuZimbabwe dzaifanirwa kudadisa pasi pose kwete zvatiri kuona makore ose panoitwa sarudzo. Vari kupedzisa dzidzo yavo yepamusoro paGeorgetown University vaCalvin Manduna vanoti zvava kunyadzisa kuti pese panoitwa sarudzo muZimbabwe panoita mheremhere uye kurohwa nekurawa kwevanhu nyika dzose dzakatarisa. VaManduna vanoti tsika iyi inofanirwa kumiswa vachiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatadza kupindudza zvinhu pavakatora utungamiri apo vaigona kuisa musoro pamwe nemamwe mapato ezvematongero enyika masangano anorwira kodzero dzavanhu pamwe nevakuru vemakereke vachiita basa ravo nerutsigiro rweruzhinji. Tabata vaManduna tikatanga nekuvabvunza maonero avanoita sarudzo dzangobva kuitwa.
Kuna vakawanda vari kugunununa tikuguidwa nemacomments akaitwa nemaobservers vanga vari paground vachiona kuti sarudzo rakaitwa sei. Isu kana tichitarisa election hatingotarisi mazuva ekuvhota. Chete tarisa kuti zvii zvaitika mwedzi yakapfuura vanhu vachikampeina vanga vachikwanisa kukampeina vakasununguka here mumataundi nekumaruzevha aishe maconcerns aiitwa nemaobserva edu ekuSADC kuti pane pazvinhu zvakawanda zvanga zvisina kubatana pamaelections edu especially kuside reZEC and how they handled my elections. I think it was a very poor performance from ZEC.
Zvimwe zvamunoona sekuti ZEC yakakonewa kana kukanganisa ndezvipi vaManduna?
Kukanganiswa neZEC zvakawanda, kutanga nekuvoters roll, kukanganisa kwakaita delimitation, mashinanigans aiitika panomination court vachiedza kunominita macandidates avo. And then from polling day itself, the delays and so on. Zvinhu zvakatinyadzisa kumeso enyika at large to the world kuratidza kunge tisina kurongeka pamaelections edu. Saka I think my observer, they have some valid points avaraisa. Tichaona kuti mishini yauya high level mishini yeSADC kuti chii chichabuda ipapo.
Saka nyika yoita sei nenyaya iyi vaManduna sezvo vanhu vane mivono yakasiyana siyana.
Moving forward tingahangu ndingade kuona tichitaka kubatana. If there are concerns the opposition ngavaende kumatare with haste and matare aventilate nyaya dzavo munhu wesagusikane. I don't think nyaya dzofanira kulitigatewa pasocial media sezvataura vakawanda kana vaine mav11 avo vadocumenta macomplaints avo sevanhu vanga vari mapolling agents ngavaende kumatare waona tichichi nubuda ikoko. Otherwise kana wataza, let's accept and we move on, but tufano gadrisa kuzekuko. And also kuvaka culture yukuta my election anodadisa, anoyevisa mu Africa. Wanaopana kutazwa ati, ina my election naka chena siku Zimbabwe, not every election is disputed in Mtauro. No, panichiche mocha angu, I think my chukumba is not fit to manage up the kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk much better job to manage my elections. And I think we need to look at that as a country.
Vamanduna, pane zvagona kudai zvakaitwa navamunangagwa nebato ravo here?
Last time, 2018, there was an opportunity yakakutwa navamunangagwa kuita kuvaka government iri inclusive, kuvaka government yaitibatsira kudzokera international community, and government yaizotibatsira kubvisa masanctions. Vakazvitadza, and we saw nyika and government yavo moving away from re-engagement kudzokera kulanguage yekutuka yatachiti zvazvapera navamugabe. I think they need to revisit that and try to recover from even by my election hour tiri kuona vana mutsvango achituka futi tadzokera futi kuera yavamugabe yatati tambodzwa pakaitira ko kuti hatichazviiti zvekungotuka-tuka ndozvataa kunzwa futi. I think vana vanovagadzirisa ipapo. Let's find a way to reconcile with each other. Nyika kana ichivakwa nevenevayo, it means munhu wese, not just our winner my elections. And we must find, as part of our recovery from this election, a way to put the best of the best vamirire nyika. If it means reaching across the aisle, kupinza weko opposition kwacho, but to say the best of the best, I think that is the way forward for us from this election.
Vanoongorora zvematongero enyika vachiita dzidzo dzepamusoro paGeorgetown University muno muWashington DC vaCalvin Manduna vari parunhare neStudio 7. Vanotungamira Zimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba vanoti havana kupiwa masimba ekuita zvimwe zvinhu mubasa ravo. Vachinyora paX iyo yaimbonzi Twitter, sangano reChildren of Zimbabwe War Veterans Association rinoti sangano revakamborwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rabvisa pachigaro vaChristopher Mutsvangwa avo vange varisa chigaro wesangano iri. Zviri kunzi izvi zvinotevera kurwisana pakati pevatsigiri veZANU-PF kwakakonzerwa nesarudzo dzichangobva mukuitwa. Hatina kukwanisa kubata vamutsvangwa kuti tinzwe divi ravo sezvo kwange kwakadoka. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvine maonero akasiyana maererano nesarudzo dzichangoitwa muZimbabwe. Vamwe vanoti sarudzo hatina kufambiswa zvakanaka, asi vamwevo vachiti vari kufara nezvakabuda musarudzo idzi. Pari zvino kuchine mutauro pamusoro pesarudzo idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata nhengo yeCCC inogara kuOhio muno muAmerica, vaTim Muringai.
Sevana vemuZimbabwe nesuwo vamwewo vanobelonga to the CCC, hatisi kunyunyuta pakunyanya yekuti tikunotya maelection. Aiwa, isusu zvatikuda tikuda free, fair and credible election. Kana ZANU ikawina zvakadaro, then they should win.
Saka muri kutambirana sei imi nemafambiro akaita sarudzo?
Isusu tikuti zvechitsotsi-tsotsi nezvechigevha zvakaitwa musi wa23 August is not what Zimbabweans are known for. Tinoziva kuti ndo nyaya yakavharirwa vana vari mudiaspora kuti vasa wanikwe vari mubatsiro iyoyo yekuvhotera vanhu vanenge vachifanira kunge varipo. Tinoziva kuti nyika dzakaita sana Mozambique vanovhota kuna Samora Mashewuko, nyika dzakaita sana Zambia pamaembassy yavapo, nemalawi nenyika dzakawanda dzemusouthern Africa, kana South Africa chaiyo vanovhota muno muAmerica kumaembassy yavo.
Nyaya yediaspora vhoti iyo haina here kunzi imbomira zvimbogadziriswa kutsvagwe mari? Hamenewo dzimwe nyaya dzakawanda wanda dzaitaurika ipapa?
Isusu takapiwa kodzero nebumbiro remutemo which is the constitution inotibvumidza sevagari vemudiaspora to vote because we contribute close to $1 billion in remittances gore negore. Saka imari yakawanda kwazvo iyoyo and tinoti isusu taxation without representation hazvinyanyofamba.
Imi motiwo zvochifambiswa sei kuenda mberi? Sarodzo ndidzodzi dzakaitwa dziri kunzi dzakapera. Zvochiita sei manje?
Sarodzo iyi ngaidzokurodzwe sekutaurwa kwataita netripusi yedu. Zviri credible kusina kumbunyikidzwa kwevanhu, kurohwa kwevanhu, nekuti kana iyo zano ichiita basa rainofanirwa kuita iri kuroverei vanhu. Kana vane vanhu vavanofunga kuti ndo vanovasapota, regerai vanhu vavhotere murugare, nokuti tinoziva kuti vana baba vedu anatongogara Dr. Ngomo vachitepo vandamaningi Sithole vamugabe nevamwe vese vakarwira nyika vairwira izvozvo kubva kune the colonial rulers ana Smith. Saka torwisana pachedu vana vanyamunhu hazviite. Hai,
avo vanga vari nhengo yeTripleC inogara kuOhio muno muAmerica vaTim Muringai vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Evans abatawo gweta rakarerekera kubato reZANU PF Dr. Masimba Mavaza kuti tinzwewo maonero avo.
Sarudzo dzakaitwa uyezve dzapera. Tinoona zvakare kuti vazhinji vakakundikana musarudzo havana mufaro nekuti kune vazhinji vasingazivi vasingakwanisi kukundwa zvine mukurumbira. Vanogara vachingochema kuya kwatinoti they don't lose with dignity. Panga pasina maitiro vanga vagara vari kuruza.
Muri kufarawo here nemafambiro akaita sarudzo idzi?
Saka tina kungotenda hedu kuti vana veZimbabwe vakasarudza mutungamiri wenyika wavanoda, mutungamiri wenyika wavanovimba naye, ane ruoko runovaka nyika nekuti nyika inovakwa nevene vayo. Asi mafambiro akaita sarudzo aya ndatikare kuti mafambiro akafamba zvakanaka zvikuru. Nyika yese musi mazuva resarudzo richisvika hakuna kuitwa nyonga nyonga mvunga mupopoto ingadai yakaonekwa mune dzimwe nyika.
Zvochifamba sei manje kuenda mberi nemamiriro akaita zvinhu munyika?
Vazhinji vakakundikana musarudzo umu vari kuedza zviri pamutemo kuenda kumatare kuti vanomhanara kuti aiwa pane kusamira zvakanaka, havana kufara nemabudiro akaita sarudzo. Asi chinoshamisa ndechekuti vebato reTripleC rinova rinopikisa vakaudza nyika yese nepasi pese tenderere kuti hurumende yeZimbabwe haikwanise kubiridzira nekuti veTripleC vakagadzirira vakaisa zvikirimbani zvavo nezviteyo zvavo, saka kubiridzira hakukwanisike muZimbabwe. Ndaakushamisika kuti ivavo vaitaura kuti Munangagwa haachakwanisa kuriga ndo vaakumhanya vachitakurirwa tabirwa. Hatichaziva nekuti chatovana kutinzwisisa vana veZimbabwe gutsa ruzhinji harungawanikwe kana pane bato rinoti kana rakakundwa havana kukundwa, asi vada kukunda iwo gutsa ruzhinji rakati kana patinge pasarudzwa kana wakundwa bvuma kukundwa zvine ruremerera kuti hongu ndakundwa ndozoedza mangwanazve. Hakuna kuchema wakaisa muromo muhapwa. Usachema usina tariro, tarira mberi, zvichakunakira rimwe gore, asi gore rino ndezveZANU PF.
Vamwe ndevakakunda, vamwe ndevakakundwa, mashoko enyu kwavari.
Patapinda 2028, musarudza 2028, kana muchida kuti mukwanise kubudirira, shandai nesimba, muchishandira nyika, muchishandira vana veZimbabwe. Kwete kushandira vari kunze vanokufurirai, nekuti hakuna kwazvotisvitsa. Iko zvinezvi kwatiri kuenda senyika, ticharamba tichingotonga, vanochema vachichema, vanohukura vachihukura, isu tichingotonga tichigadzira migwagwa, tichigadzira maindastiri edu achitanga kumuka, US dollar tichirasira uku, mari ichipinda munyika, vana veZimbabwe vachifara, vanga vachitambura vachizunza guruva vachitasimudzwa kubva muguruva neZANU PF. Ndo zvatakatarisira kuti zviitike izvozvi. Vari kuwisira nyika yedu pasi, vakanengedza miseve yavo kuZimbabwe, aiwa nengedza henyu, asi Mwari wedenga anotidzivirira, anotirwira. Tuna kutenda kuti masaru zakafimba zakanaka, nyadenga akati uona, zanupevi yaka kunda, nekuti ndoo yaka saru tukangua yoyo, uye zungari waka zifumira, tinotenda.
Weta wakarerekera kubatore Zanu PF Dr. Masimba Mavaza wari parunare ku Britain na Evans Shininga we Studio 7. Chombo tarisa ziruma pepa na ua nasi. Munewsday vanoshanda munezve utano vanonzi vari kumanikidzwa kupinda muchikoro cheHerbert Chitepo School of Ideology. Mugwaro rakanyorerwa vakuru mumapazi ebazi rezveutano nevana. Munyori mukuru mumapazi iri vaJasper Chimedza vanoti vashandi munezveutano vazhinji vakakumbira kuti vanodzidziswavo pachikoro ichi. Munewsday makare mukuru werimwe bato rinopikisa muSouth Africa, Rebuild One South Africa, vaMusi Maimane vanokurudzira mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa kuti vacheke ukama neZimbabwe pamusoro pesarudzo dzakaitwa svondorapera idzo vanoti dzakabiwa. VaMaimane vanodawo kuti South Africa ivhare mizinda yeZimbabwe iri muSouth Africa. Mune newzimbabwe.com mune nyaya inoti mutungamiri webato rePatriot Alliance yemuSouth Africa vaGate Mackenzie vari kukurudzira kuti bazi rezvomukati menyika rigare rakagadzirira kusunga nekudzinga kubva muSouth Africa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuda kuratidzira pamuzinda yeZimbabwe iri muSouth Africa vachinyunyuta pamabatirwo akaitwa sarudzo zvondorapera. VaMackenzie vanoti izvi zvinoratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe imbwende dzisingagoni kurwira kodzero dzavo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hatisi kufara sekutaura kwamunoita kuti taurai mafungiro enyu. Ini mufungiro wangu ndewekuti kana Zanu PF ichiona kuti haidi kubva pachigaro ngairegeka zvokuisa zvokuita maelection, ngairege zvokuita maelection nekuti zvinotirwadza. Tarwadziwa, tatambura vana venyika yeZimbabwe. Ndichizouya ndichindotaura kumasvingo, vanhu vemasvingo kune vose vari kutinoteerera Studio 7 madiaspora anobva masvingo, deno zvaibvira taimboita gurupu redu revana vemasvingo chete timbotaurirana kuti hama dzangu ngatimbosiyai vabereki vanovhotera orova anyone ari mumasvingo amborega kutumirwa. Timboona kuti kana vakasatumirwa kwe 2-3 months pavanenge vachichema paya tongoti indai kapa na EDP wamakaisa, nekuti masvingo ka hatisi taitarisira kuti mungakundiwa negokwe kuti munovhotera pamunovhotera kuti kwai tinovhotera pamasvingo ipapo. Ndakarwadziwa ini nhangu, ndarwadziwa. Hamavadikanwi munyika dzatiri muno, tiri kubatwa senhapwa, tiri kubatwa senhapwa kana muchinzwa zvandiri kutaura, because mainformation ezvinoitika kunyika kwedu zvinozikanwa pasi rose. Saka tatambudzika, toti kwanzi Zanu PF ngairambe ichinzi ngaitonge. Kana iyo ichiona kuti hai iri kuramba ichiti yakahwina, iyo isina kuhwina, vachingotaura kuti hakuna maelekshoni zvachose. Ndatenda zvangu.
Unoona chii zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe zvakutobhohwa. Zvakafana nenyaya yamuri kubvunza vana Ponyati. Vana Ponyati avo ndeve Zanu PF, vatombobatsire. Zvakafana kutambisa nguva kwamemuchiita muchibvunza kuti zvakati zvakati zviri kuitwa neZanu PF muri kuzviona here. Vanongokuudzai kuti nyaya iyo hatisati taimbwa, asi chiitiko chinenge chatoitika muZimbabwe wanoreva kuti iye Ponyati ari kurarama kuAmerica here, kwaakuti apamwe nyau dzacho anenge asina kudzinzwa. Mastupid vana Ponyati avonana nevanhu vezeki avo vana Priscilla Chigumba, vanhu vanodangopi havatomboremekedzi upenyu hwemaZimbabwe.
PaStudio 7 apo toda kuziva kuti mukawana nguva mubvunze Priscilla Chigumba uyu kuti ko vabvisireko mari dzavo dzepresidenti yavo pawebsite yavo apo. Toda kuziva chikonzero ndechei, uye way forward iri kuda kuita president wedu ndeyekuita seiko. Kana mavhiyu 1-1 aripo ngatichimaonazve tione kuti takahwina nemapesendeji mangani. Zvichagumira mukutaura. I am a concerned citizen, ndini Joma paJoburg.
makadizeni makadizeni pano pa Studio 7 wanamkoma Junga wana baba Wande aiwa intransponi shindeso aiwa Drud Mfaro ni Sadaki ninge kakurumiza kuona gureno tinopinda aiwa mkoma nanga apinde zvake mkoma nanga apinde zvake Reno Zano PF ishida isigadi tinopinda chete gaitona umbava wavo wanyanya umbatendavo
ndinoda kuziva we iwoko kamunhu kumba kwako kuti yaonewo basa randiri kuita kana kuti yaone imba yandiri kuvaka munhu wo uya wosikogara apa achiona mawakiro anenge uchiita otanga kukudzwa kuti imba yako unenge uri kuita semende shoma kana kuti iri kubhenda waakuti kwaari undiudzirei kuti ndikutadza kuvaka imba asi uriwo wamukoka kuti yaondione ndichivaka imba yangu unoona vanhu vezanu pf vanoshamisa sitereki kana dai vakanga vasingadi kuonekwa zvavanoita zvakaipa vakakokerei vanhu ende vanhu vaida kuti vanyararere vachiita zvinhu zvisiri pachena vanga vakajaira maobservers aivaomberera maoko vachiridza ngoma nedemo vachiita zvavanoda nhasi ava varamba vakuti mavarazarevo kusvika riine vanhu vachingoita marechini yekuriga marechini yekubira ko zvino kana kuvhota kwachiziva kuti hakushandi ngavangodhikireya kuti 3-1 party state vana vezimbabwe vangoziva kuti marechini muzimbabwe hamuitwi pane kuda kusva kuti westra time achitibata kumesa ngavatibvira pana mutsvangwa marombe vanhu
nokumbisa zvakanyanya kuti south africa tungamiri south africa rese arasirira mapusa vasakorokotedza zanu p f ngekuti zano p f ari kukorokotedza iyi yakabira maelection zvino zvinotogadziriswa vona votanga nokutokorokotedza vamunanga kavabira maelection vari kukorodza mbavha dzakabira maelection ndo dzavari kukorokotedza sidziri kuya mukati menyika yesouth africa munongo kutambudzika tovamusana pezano p f iri kumbunyuisa kodzero dzevanhu iungoita zvinongoda inongombunyuridza vanhu inongouraya vanhu tokutiza sezimbabwe kubudisa kezano p f nhasi vari kukorokotedza vamunanga ako
taasingokumbira kubvunza pane ava vamwana vamunotaura navo vezano avo unotoona kutoti vanhu vacho vanenge vatorwara nepfungwa vamwe vacho unotonyatsinoti kuzvara tori murwere wepfungwa chaii tinotarisa kana even nguva kana vakaindavhiwa kana patv chaipo hapana kana mhinduro yavanopindura kana imwe chete unotoona kuti vanhu avanenge vanotopenga chekutopenga chake chaiko kwavandiita taikumbira kuti kana mukamazoita nhingi muchivabvunza takumbira muri vabvunzo kuti iko ko mavhidhios akawanda ayo ari kutendererayo ekuti vanhu vakazovhota pakati usiku bva na7 ukuroko dzemanheru vamwe na8 ukuroko usiku ndekupi kwamakaona nyika inoita maelection akada tachikumbirawo mutibvunziro pastudio toda kunzwisisa nekuti so far hatisi kunzwisisa kuti since takaberekwa isenis taakuma40 years hatinambonzwa nyika yakavhota vanhu usiku isi kana 1 then ukurokonzi vavhara saka tachikumbira mutibvunziro kune iva vamwe vamuri kubvunza vanenge vanotopenga mumbovabvunzawo mubvunzo
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi bato recitizens coalition for change rinokurudzira kuti munyika muitwe sarudzo itsva dzichikokerwa nesadak neafrican union imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakatambisa mukana wekubatanidza nyika pavakaita mutungamiri wenyika zvizvarwa zvezimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvoita maonero akasiyana maererano nesarudzo dzichangobva mukuitwa muzimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindepele